Muzalilisa Sibandande mumwe mudzimai akatarisana nedambudziko rekutadza kusununguka zvakanaka. Muzalilisa vanoti mwana wavo uyo anga asati asvika nguva yekuzvarwa akafira mudumbu pavakauya nemusi wechipiri, asi hapana chiremba akavayamura, vachiti vakatozoyamurwawo nemumwe mukoti uyo akaita kuti mwana abude akafa. Muzvarisi Banda vanoti dambudziko guru rave rekuti vasukwe chibereko chavo, zvekuti vakanonokerwa sezvavari kuitwa zvinogona kuzviringa utano hwavo.
Mwana ainzi akafira mudumbu, saka ndaifanha kuti mwana atanga kubuda mudumbu vanaesuva chamuri. Saka izvozvi zvese zvinhu zvakaitika, but pane zvinhu hatisati ndageswa chibere, asi zvinhu zvese zvakabuda. Saka chandiinene ndatoda kuti ndigeswe chibere. Saka mwana akabuda nezvinungo, saka ndati hatisati ndageswa. Saka ndizoti hazvizondiafekteri ndini zvotadza kubata mwana.
Muzvarisi Banda vanoti vari kusangana nedambudziko rekushaya mvura, zvekuti zvimbudzi zvepachipatara ichi hazvipindike, uye vave kutochingidzira mvura inenge ichinaya.
Mvura inouya sometimes, haiuye mvura panonaya. Mvura ikanaya ndokwatinobva tachengetedza.
VaErasmus Zindoga vakauya nemudzimai wavo kubva kukaribha vanoti havasati vawana rubatsiro kubva kunana chiremba, vachiti mumwe chiremba wavakaona pachipatara apa akaramba kurapa mudzimai wavo. VaZindoga vanoti vakatohaya motokari kubva kukaribha kuuya kuchinhoi, mufambo une makiromita 250, sezvo zvinhu zvisina kumirawo zvakanaka pachipatara chekukaribha. Hatina kunzwa kuti madzimai mangani ari kusangana nematambudziko akadai pachipatara chemuchinhoi, icho chinotambira vanorwara kubva munzvimbo dzinosanganisira Kariba, Hurungwe, Karoi, Makonde neZvimba. Vakafanobata chigaro chemukuru webazi rezveutano mudunhu reMashonaland West vachapiwa nhiwayo, vanoti semaziviro avo vanachiremba vanofanirwa kunge vari pabasa mudunhu rose. Asi vabvuma kuti vana mukoti havasi ivo vanofanirwa kurapa madzimai anenge aita dambudziko pakusununguka sezviri kuitika pachipatara chemuchinhoi.
The complications occurred because the patients were not attended to by a doctor. Maybe that should be the case for us to follow up those specific cases. But in general,
kana pakaita dambudziko nekuda kwekuti munhu haana kuwana rubatsiro rwachiremba, tinoongorora nyaya yacho. Asi handizivi kuti vana chiremba vari pastrike mudunhu, tichaongorora nyaya. Kakawanda vana mukota havasi ivo vanoyamura kana madzimai vaita dambudziko pakuzvara.
Mutauriri wekanzuro yechinhoi vatichawana Mulauzi vakaburitsa chiziviso sondorapera, vachiti guta rechinhoi iro rine vagari vanosvika zviruzana nemakumi maviri rine dambudziko remvura nekuda kwemapombi matatu akafa ayo ari kugadzirwa. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Arthur Chigoriwa.